Wangu taona wama yoka wanova iyo Homeland Security Secretary vachitwa impeach ne Congress. Congress yutara kuti wama yoka wangu wasingagoni kuita basa ravo rekuchengetedza maboda eAmerica. Uyezve vari kuvapomera vachiti havana kunyatso kuita basa rakasimba rekuona kuti kuboda uko kuri kupinda vanhu especially kuTexas uko vanhu havasifa uko vachipinda vasina mapepa.
Kana munhu achinzi aitwa impeach zvinoreveja izvo?
Kuimpeachwa kutaurwa kana kuti kuitwa kunenge kwaitwa neCongress vachitaura kuti aiwa munhu afa kusiya basa nokuti haasi kugona kuita basa raakaapointwa. Sezvatoziva Congress ndiyo inowanzoita maconfirmation evanhu atingati vese vanoshandira hurumende. Wakada se mama sekretaria emapato paka siyana emurumende. Saka iwo wari kutaiwa isati sina chivimbo na wama yoka kuti wanukwansa kutabasa rao ravaka pikira kuti wanufoga wachita.
Kuita impeach gurukotare urumende kunoitu waka jinjere mu Amerika.
Kuimpeachwa uku kwa itwa wama yoka chunu chisina kuvira chambozo itika munu mu Amerika for makura tingati 150 years. Saka chinhu chitsva ende zviri kutadzawo zvekare kuti zvinhu zviri kubuditsa tingati kupatsanurana pakati pemarepublicans nemademocrats nekuti marepublicans ndiwo vanga vane vanhu vakawanda vangosiwa nemunhu mumwe chete kuti paite like separation yemafotsi acho. Marepublicans anga ne 214 mademocrats aiopposa kana kuti vanhu vaiopposawo zvekare kuti vama yoka vasadzingwe vanguva ne 213.
Saka chii chotora nzvimbo vamasiye? Kudzingwa basa kwavama yoka zveroku
izvi hazvireva kuti vakusiya basa. Nyaya iyi yacho vakuenda kusenate and tinoziva kuti kusenate kune mademocrats akati one day. Saka toona senge nyaya iyi ichaperera kusenate and vama yoka vachiramba vari pabasa. But izvi zviri kuona kunetsikana kuri kuita America nenyaya yokuda kugadzirisa kana kuti kugadzirisa nyaya dziri kuitika kuborder uko. Ende uyezve ndoona sekuti inyaya iri kuita senge pari kuda kutsvagwa vanhu vanenge vachida kupomerwawo zvekare mhosva yekuti sei vasiri kuita nyaya idzodzo.